Wedzanetara mafaro chete kuchamhembe ukati tosho pazaire unobhekisa pane mzeti nenge chishiba dapti yarayo ipapo yakazvimba makei. Yawaiere mkoma yawaiere shuwa nyika yeZimbabwe mkoma tiri vana veZimbabwe ndezeka. Utemba mukoma rega kudaro mukoma nyika yeZimbabwe mukoma tiri vana veZimbabwe ndezeka. Utemba wairamba kubire chata mukoma wakatozobira watombo dzongo dzamusoro pada. Yawaiye uwewaiye uwewaiye kwendo wapando kareka kudaro mukoma nyika yeZimbabwe mukoma nyika yeZimbabwe ndero pakunana mukoma nyika yeZimbabwe ndero pakunana baba nyika yeZimbabwe ndero pakunana chimbwido nyika yeZimbabwe nyika yeZimbabwe nyika yeZimbabwe nyika yeZimbabwe ndero pa. Get on fire. Opataka diga. Yawaiere mukoma. Yawaiere shuwa. Chukucha mwana weropa, chukucha reka kudaro, chukucha mwana wamai, chukucha reka kudaro, chukucha mwana weropa, chukucha reka kudaro, chukucha mwana weropa, chukucha reka kudaro, nyika yeZimbabwe mukoma, wakatozobika vatombo dzongo dzamusoro podo. Jim nyika yeZimbabwe mukoma tiri vana veZimbabwe ndezeka.